Nengo izi zvinobvuma kuti mubato mune makakatanwa ekurwira masimba ekuti ndiani achabata matomu zvichitevera kufa kwavatsvangirai. Imwe nhengo yechikuru amai Chibaya vanoti vakuru vakuru mubato vanofanirwa kusiya zvekurwira chigaro asi kuti vabatane munguva ino yekuchema vatsvangirai.
Kwazvino akuzopinda ndiani? Kwaakuzotonga ndiani? Mazuudzwa naniko vanhu? Maakumhanyira kutonga kwemunhu kwoupenyu hwemunhu hwapfuura, munofungei navo? Maakumhanyira kuti akutonga ndiani? Patinoonana ngatimbomhorosanai tiri vana vasave.
Amai Chibaya vakurudzira nhengo dzeMVCT kuti dzibatane kuti bato rikunde musarudzo dzegore rino.
Tichichema baba vedu vanotitungamirira, munoziva tikatohwina zvine mutsindo chaiwo kana takabatana. Ngatibatanei.
Imwe nhengo yechidiki Hilda Sachikonye vanoti MVCT ine nhengo dzinokwanisa kumira mukushungurudzwa sezvakaita vatsvangirai.
Gosi kuna vatsvangirai takazviona zvichiitika vatiri vadiki, tichizviona zvichiitika kuti vairohwa vachiurayirwa mukadzi vachidini bhata vana kusiya. Saka tisingazivi kuti ava vamwe ava vachagona here kushinga kumira kuti nyange vakarwiswa, nyange vakanzwii, nyange vakada kutengwa, vakanzi trizoni vachidii.
Izvi zvinotsigirwa nemurongi wemisangano mudunhu reMashonaland and West vaWilson Makanyaire.
Pangai pazvinopikisa hazvo, ndoda kuti pawa ringa richidhonzana-dhonzana, asi ndinokurukuru ndinonzwisisa. Uye isuwo seprovhinsi tiri kuteerera mumabhawa, tiri kuteerera mashops, tiri kuteerera masupermarkets kuti kotodii pazvazvadai.
Asi mumwe mugari wemuchinhoi vashepadhi masotse vebato renational people's party vanoti panogona kuita manyemamire nerongo mubato reMVCT nekuda kwemakakatanwa pakati pevatevedzeri vavo vaviri vanoti vanelson chamisa navaelias mudzuri, avo vavanoti vakatanga kunetsana kare pavairwira chigaro chemukokeri wemusangano.
Mukuru wangu ii ndorino bongozozo ratanga mumdc. MDCT hamusamira zvakanaka. Why? Vamudzuri navachamisa vakabvira vabva paorganizing secretary, vamudzuri vari organizing secretary, vachamisa vakasapotwa vakatora chigaro chaichiya. Ikozvozvo vamudzuri vakanzi ndo vatara vari vice president, vachamisa vasa vatora chigaro. Zvinoreva kuti chamisa samwe ane kaanga akatsigira navatsvangirai. Ikozvozvo zvinogona kuita manyamamire nerongo. Chamisa ane support kupofu kuti kupati.
Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Apa Chigoriwa.